Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei no misoro ye na uzeluza nasi muvuro gumiguru 31st 2016. Mapurisa anoti ave kuzoshandisa macomputers kuti vasunge pama roadblocks vanhu vanenge vasina kubhadhara matikiti. Mutungamiri wenyika va Robert Mugabe voisa ruoko rwavo pamutemo unosunga vanenge vaita zveuori muhurumende, asi vamwe vanoti uku kungotaura pasina chinobuda. Musangano pakati pemakurukota ehurumende yemuSouth Africa neZimbabwe wotanga muHarare nasi kugadzirira musangano mukuru wekutengeserana pakati pevatungamiri venyika va Robert Mugabe nava Jacob Zuma. Mutevedzeri wemutungamiri wenyika vari gurukota rezvemitemo vaEmerson Munangagwa vari kuSwitzerland kumusangano wekodzero dzevanhu. Cocapes United inosimudza here mukombe weCastle Premier League? Teererai nhau dzedu dzemitambo nhasi. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panamba dzinoti +1 202 465 0318. Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz. Musakanganwe kufarira Facebook page yedu ye VOA Shona nekujinya pakanzi like.